kwata ichimicharo achiken into one. Ndopinda mapoints bakumasha nemana. Uyezve pati nano chechipiri. Asi chakaenzana pamapoints nemanika diamonds. Iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Shatlet Nyawa na Elton Chikona. Ndivo vakandira Dynamos zvibodzwa zvakakosha izvo zvaudza mhemberero mumusha weDimbare. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Frank Makaraki na Tanaka Shandirwa pamwe nemurairidzi wavo Genesis Mangombe avo vane chikwata chenyika cheZimbabwe kuRwanda. Lloyd Sigole ndiye ari kungofanurairidza chikwata ichi pachinzvimbo chaMangombe. Islanders Yarrow Rentals 2-1 mu Baba Field Stadium. Boto eri pachinhanho chechina asi kwasara mitambo miviri chimwe chezvikwata cheDynamos Manika Diamonds neHighlanders chinokwanisa kupedza chiri pachinhanho chechipiri. Kurohwa kwaitwa Rentals neBoto kwasiya maStudents ari pachinzvimbo chechitanhatu nemapoints makumi mana nemasere. Asi murayiridzi wavo Kumbirai muti wekuziva anoti ingadai vasiri pavari apa dai vasina kutonedza mapoints nezvikwata zvavanoti zvidiki.
Confidence yokomana uye nenyaya yekudzorera kana vachitamba nematems ari almost of the same.
Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha wengezi Platinum Stars zvichitevera kutora kwavakaita mukombe weligi yezuro. Murairidzi wechikwata ichi Tekshua Chiragwi anoti kunzwisisa chinangwa chechikwata chavo kwevatambi vake kubva mwaka wapera ndiko kwaita kuti vatore mukombe weligi uyu. Asi ngezi haisati yapedza basa remwaka uno sezvo vane mutambo wechibuku trophy neDynamos uyo uriko musi wa3 zita muBaobab Stadium. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi yaja yarova FC Platinum 2-1. Triangle yawira pasi mushure mekurohwa 2-0 neBlower Chiefs zuva rimwe chete wange yashandisa kutambira pamusha ndokunda Black Rhinos 3-0 ndokubudawo mugungano ratarisana nenjodzi. Grenfell yaita mangange 2-2 neCapes United mushure mekunge Capes United yambenge yakarohwa 2-0. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chiri kuungana chese muKigali mangwana vakamirira mutambo wekutanga we-2026 World Cup neRwanda uyo uri kune chitatu nenguva dza3 masikati. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno nezvemusouth Africa vatove muKigali kumirira vatambi vanotambira zvikwata zvemhiri kwemakungwa kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Luton Town muEnglish Premier League. Vamwe vatambi vari kubva mhiri nde Jordan Zemura weUdinese kuItaly, Brandon Galloway wePlymouth muEnglish Championship, Tide Jadebe weHouston Dynamo kuUSA, Munate Garanganga weTiraspol kuMoldova pamwe naAdmiral Muswe weExeter City kuEngland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.